Vajon nyamanye avanora ramane kutakurira vanhu mabhegi panomirirwa mabhazi muhaburoni Botswana vanoti mapurisa emuBotswana ari kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kusunga vose vasina mvumo yekugara nekushanda muBotswana.
Madidi mari munomu anoti nezvezvo dzipurisa chainenge chinezvo ende kutozenza kuti zvindiwo kumbonananzonana navo sokuti ukaita munyamawo unobvatorwa kutodzokera. Saka hatingadii munhu angadii kunogu anenge akasununguka kunogu kuzenza munhu wakatoputisa zivo bekause anytime zvino chayo. Saka zvingozongotei situationi yekuti kunyuwa kuri kwakadhakwa chii asi zvokuti kuzvati hakuna munhu angambodawo kugara kunogu.
Kunyange hazvo mapurisa eBotswana achiita chirongwa chekusunga vanhu vasina mvumo yekugara munyika iyi nguva ino gore rega rega, vaGilbert Maderera avo vanobva kuZimbabwe vanoti zvegore rino zvanyanya.
Ndine vana 2 ndandakatarisirwa kuti ndichaendawo Christmas kuti ndonoona vana vangu. Tichangoonawo zvatisasikirwa kuti tiite tiende kumusha. Haa, polisi iri kunetsa muno muBotswana, hatidi kunyepa ipapo. Polisi iri kunetsa zvekuti dai mapurisa avo vati kuti vasativi ma 30 days avanotibaya ma 90 days haya. Vati tino nguva yakarega kuti tikwanise kuwana nguva yekuti tichagowa mari zvakanaka. Tisingamhanyisane nemapurisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Veteran Moyo avo vanobva kumasvingo vanoti mapurisa eBotswana haana tsitsi nemunhu asina mvumo yekugara munyika iyi.
This year was just a tough year for Usagamari. Mapurisa ari kunetsa, ari kunetsa ende havasi kunzwisisa zviya zvokuti nyange une mapepa nyange usina zvakangofanana isi vasina wese, saka zviri kunetsa ende zviri kunetsa because mapurisa iko zvino wese manje this time yatauriri yekuti tifanire kutsvaka mari titumire zvinhu kumusha ndopaanenge akagara pauroko akadaipo kana kufamba kwacho zvaakutongonetsa saka tichati vana vachiti vatumira sei zvinhu kumusha.
Vachikumbirisa kuti hurumende yeBotswana inzwire tsitsi avo vanozvishandira vasingabire vanhu asi vasina mvumo. Muzvare Zaliswa Nkomo vanoti mamiriro ezvinhu asina kunaka kuZimbabwe ndiwo ari kuita kuti vanhu vakawanda vatizire kuBotswana.
Tindokumbira hurumende yeBotswana kuti itinzirewo tsitsi sekumapepers. Tatinetse too much, hatina kuuya kuzobata, auya kuzoshandira vanhu nenguva yakadai, tauya tokumbira kuti tishandire vana zvekrisimasi, hatina kuuya kuzoita utsinyo.
Muzvare Slonyinkosi kuzvayo vanotiwo hurumende yeBotswana inofanira kupa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi pachena. Vanotiwo havasi vose vanokwanisa kuwana zviuru zvitatu zvemapfula semari inodiwa kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda munyika iyi.
So chichemo chedu isusu kugavhumendi yeBotswana ndeyekuti vangonzwirawo vanhu tsitsi, at least vambopawo vanhu kana mapemiti free pasina kuti vanhu havana mari. Vamwe 3000 yacho kuti airaise mari inodikwa muimmigration imari yakawanda munhu anenge asina.
Mutauriri wemapurisa muBotswana havadi pekumutube vanoti mapurisa anosunga vanhu vose vasina mvumo yekugara munyika iyi panguva yedzororo nokuda kwekuti umbavha huzhinji hunoitika panguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muhaburoni muBotswana, ndini Shingerai Madondo.